achemukanga ndechekuti nyaya iyoyi zvikuendeswa painoitwa kudare reconstitutional court zviri mubumbiro remutemo renyika yezimbabwe bumbiro riripo rinotaura kuti kana election yapresident yaitwa kana paine munhu anga ari candidate muelection iyeyo anenge asina kufara nezvinenge zvakaitika anofunga kuti pamwe mutemo hauna kuteedzwa kana kuti zvakabuda zvakataurwa kuti zvakabuda hazvisiri izvo ane kodzero yekuti aende kuconstitutional court mukati memazuva 7 kuti aende kunotaura kuti aiwa ndikuona apa neapa neapa kuti hapana kuita zvakanaka. Dare iroro rine majaji mapfumbamwe 9 judges inenge zvichitungamirirwa nachief justice. Chief justice izvozvi ndiwa Malava. Saka panenge paine majaji 9 anenge akatongomirira kuzwa nyaya iyoyo. Zvine mutemo wedu unosungira kuti kana munhu aenda kucourt mukati memazuva 7 panoitwa mazuva mavhiki maviri 14 days zvaufanira kuti court inofanira kunge yadecida kuti nyaya iyi yapera sei. Saka izvezvi izvi by musi wechishanu musi wa24 August ndo panosungirwa kuti court inge yapedza kuti nyaya iyi yatonga kuti zvakati nezvakati. Asi court haimanikidzi kumirira musi wa24 saka vanhu ngavatarisire kuti even mangwana chaiye court inokwanisa kutotaura zvainofunga kuti aiwa isisi taona zvakati yanyazonyora zvayo majudgment yayo asi inenge yatotaura mutongo wacho dii watopera. Saka vanhu ngavangotarisira kuti judgment inokwanisa kubuda mangwana inokwanisa kubuda kusvika mangwana kana kusvika musi weFriday zvinoenderana nekuti nyaya iyi inenge yatongwa sei uye zvimbe zvipi zvayo zvinenge zvichida kushandiswa nedare kuti iti aiwa tiri kuzotonga takaenda uku neuku.
Saka anenge anzi akundwa apa hapasina kuti ini ndichakwira zvakare kune rimwe dare.
Hakusina rimwe dare riri pamusoro pedare reconstitutional court ndo zviri mubumbiro remutemo riripo izvezvi izvi unongoenda kucourt iyoyo chete ndo chete court inotonga nyaya idzi nekudzipedza. Saka kana zvikatongwa mangwana kuti sedare tinoona zvakadai ndo panenge paperera nyaya pamutemo vanhu vangazozvitevedzawo hazvo kunze kwemutemo kuti anenge asina kufara nezvabuda mudare. Hakuna rimwe dare rezvematongerwo enyika rematongerwo emhosva rematare rinokwanisa kuzonge richinge riri pamusoro. Saka tingati zvinotongwa neconstitutional court ndizvo zvinonzi muchirungu final. Kati ngandisanangure kuti zviripo ndezvekuti nyaya iyi kana uchinge uchikwidza nyaya yacho iwe unenge uchikwidza nyaya ndiwe unenge uchinzi nemutemo uripo izvezvi izvi ndiwe unofanira kuuya wakatakura umbowo. Saka ndozvavanenge vachitarisa vanenge vachida kunzwa kuti umbowo hwei akaunza nyaya iyi ndiye anofanira kunyatsotaura kuti apa neapa neapa achinyatsotarisa kuti ndozvazvinenge zvakaita vasati vapindura. Asi zvamangwana achatanga kutaurwa nyaya yekuti ko iyo nyaya iyi yakakwidzwa kudare nemazvo here iya inonzi muchirungu procedure nekuti inonzi law ine paviri inokupa kodzero yozokupa futi nzira dzekuti uone kodzero yako. Saka muchirungu inonzi inokupa right yozokupazve inonzi procedure to get your right. Saka ukatadza kuteedza procedure nyange uri right kumberi uku haitotongi nyaya yako unonzi haiwa hauna kutora procedure nyaya inokwanisa kuraswa mudare pakungoti chete hauna kuteedza sekuti handiti mutemo unoti unoenda kuconstitutional court ndeisei dai vakaenda kuhigh court unondosvonza iwa mauya kucourt isiri iyo ndo inonzi procedure iyoyo.
Saka vatongi ava vanoita zvekuvhota.
Ehe, vatongi ava vanoita zvekuvhota vanotobvunza umwe naumwe paonline. Chief justice ndiye chairperson wavo kana vabuda vava kunogara murumu ravo rinonzi rumu reconsulting room yemajaji asi zita rinoshandiswa haro muchirungu rinonzi judges conference. Saka tinoti conference room pavanouya vachipinda mucourt vari 9 vanenge vachibva murumu iroro rinonzi rumu yavo reconference vabva futi mukati vanonodzoka muconference naye voti tese tanzwaka zvaiadhiwa chief justice uya ochitanga kutaura kuti ngatisamare zvatanzwa yoo jaji unofunga chii yoo jaji unofunga chii yoo jaji unofunga achitotereka manoti